zero tolerance by
Mount Zion Music.
Alright! Naya ya kutonyola tonyola. Nika ya yifonyola fonyola. Aikonomi ya koto.
Soda mchandra pamwe kwete chiwoko mwe ingatiri vanu vamwe. Kukaturu wa satamwe. Vaka usaputi.
Nye kudakwe kuona kuti dambudziko uwe rirateke shira munyika. Yeru rukanganisa mararamiro ewe ruzhinji. Pamwe neupfumi wenyika. Sangano re Zero Tolerance Wise Youth Trust. Rakabatana nevamwe vaimbi vane mukurumbira munyika. Kuita damba refu rine nziyo dzinotaura pamusoro peuori. Vamwe vaimbi vakashanda nesangano iri chikwata cheextra large icho chine kambo kanonzi uori waondonga nyika kanove kamwe kenziyo gumi nenhatu dziri padamba refu rinonzi Together Against Corruption Volume 1.
In fact, I'm very flabbergasted. Mwana wangu apasa grade 7 ndaenda unomutsagira nzimbo ye form 1 ndasika hanzi na dimaster nzimbo ya azara asika na uine mbicha na ndala zibawisha unu iwo.
Vadhumisani Mutombeni, vanove vakaomba sangano re Zero Tolerance Wise Youth Trust, uye varivo mukuru mukuru waro, vanoti vakaona zvakanaka kushanda nevamwe vaimbi vemunyika mukuedza kurwisa uhori.
Kambo aka kanobuditsa nyaya yehuori huri kunyanya kuitika mukati menyika ino yeZimbabwe, inova nyaya yefufuro bribery pachirungu. Inova nyaya iri kurwadza vana veZimbabwe pakufamba nepakugara kwavo. Kambo aka kari kuedza kudzidzisa vana veZimbabwe kuti aiwa, tiri kuuraya nyika tikaita mafungiro ewayo, tikaita mashandiro ewayo. Kari kuedza kukurudzira vana veZimbabwe kuti dei tachinja pfungwa dzedu, dei tarega kuita zveuori, tabatsira nyika yedu kuyaenderera mberi.
Jimmy Mangezi, uyo anozivikanwa nezita rekuti Swagger Jim, ndemumwe wevaimbi vechikwata cheextra large icho chakaita mukurumbira nekambo kanonzi Uri Roja. Jimmy anoti chikwata chake chagara chichimba pamusoro pezvinhu zvinoitika zuva nezuva mukurarama kweveruzhinji, uye anoti chikwata chake chakaona zvakakosha kushanda nevamwe pakutaura pamusoro pekuipa kweuori.
Kune vaya vasingakwanisi kutaura kana vasingakwanisi kubuda vachi taura zvavanofunga, takati tutore mukana uyu wekuti sezvo tichizikanwa nekuimba nekubata misoro yenyaya yezvinoitika mukurarama kwatinoita, panga pasina chakaipa kuti isusuwo titaurewo nenyaya yehuori yecorruption tisinganongedza nechigunhu, asi tichizviitawo munzira yekuti tinokwanisa kutsiurana uyezve tichiseka pamwepo pasina anofila kana kunzwa kunge atukwa kana kupomerwa mhosva. Ndosaka takati sechikwata cheextra large timbobatawo nhau yehuori yecorruption.
Vamwe vevaimbi vane nziyo dziripowo padamba refu iri vanosanganisira Gaspy Warrior, Ngoni Kambarami, Stana, Trevor Dongo, XQ naShinsoman. Vamutombeni vanoti vanoona kushandisa zvinhu zvakadai senziyo nemitambo iri nzira inoshanda zvikuru mukuedza kurwisa uori.
Paprojekti yatakaita iyi yeTogether Against Corruption Volume 1 Music Album, takatanga tatsvagurudza tikaona kuti vana veZimbabwe vanoda kuterera kumimanzi. Takatsvaga vaimbi vanofarirwa nevana vechidiki zvikuru, vanova ndivo vatainyanya kuda kufokasa pavari. Tikagara pasi navo tikavataurira meseji yatoda kuisa muvanhu. Vaimbi ava vanhu vanofarirwa vokuti kana vakataura chinhu kana kuti vakaimba pamusoro peimwe nyaya, vana veZimbabwe vanokurumidza kuvanzwa nokuvateerera. Saka zvinoshanda, zvinotibatsira isusu kuti tifambise shoko muvana veZimbabwe tichivakurudzira kuti vasiye uori.
Maskwira sei amuchairi, ini ndinoitwawo infector fakasivika. Mungandiratidzawo chitambi, fire extinguisher, reflector nemweya uri matai.
Is you very funny, Sirik, mweya uri matai. Asipologize, mwese dinazo, asifire extinguisher, ndina mwanangu.
Ah, manje baba moto badala fine. Fine, fire extinguisher, $80.
Maria seyo. Yakuona wakambicha notengera zvikuru wangu nyama mwanangu.
Isa kuseri kungara uende.
Iripo asi zaita ndakuona ka. Manje problem is mota ikavhira ndichaisima neuori here mwanangu. Uori. Wabara akanyika. Uori.
Vamutombeni vanoti sangano ravo rinoshandawo nemapazi ehurumende akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission, mapurisa, pamwe nebazi rezvemitemo. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti uhori hupere munyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Taurai Shava.